hongu vakandemiri takaronga pamwe chete navazhinji vemuZimbabwe takataura nekukurukura tikati zvinhu zviri kuramba zvishoma tingaita sei kusvika pakuti vazhinji vatakakurukura navo vakati aiwa ngatiite kuratidzira kuti tizivise hurumende kuti hatizi kufara zvachose nezviri kuitika huori hwakanyanya uye vanhu vari kufa muzvipatara vanhu vari kuba vachiondonge upfumi kwenyika ino kunyange mwari wakatiropafadza wakatipa zvese asi zvinhu zviri kuondongwa nekuda kwezvinhu zvandataura izvo saka vanhu vakati ngatiite zuva rekuratidzira rekuti nyika yese inoratidzira kuti hatizi kufara nemamiriro akaita zvinhu
muri kushanda nemasangano api kana mapato ezvematongerwo enyika api mukuratidzira uku
chekutanga ndechekuti tiri kushanda nevana vezimbabwe vese vana vezimbabwe vese vari kushandidzana pamwe chete kuti tibudirire pazuva iri ende uye pamapato mapato ese ematongerwo enyika tiri kusvikira kwavari tichitsanangurirana kuti basa iri ribudirire mberi zvakanaka kusanganisira bato guru reMDC Alliance takataurirana ende uye vari kutsigira urongwa uhwu haadzi nyaya yemapato anopikisa bedzi kunyangwe bato revari kuZANU-PF vakasununguka kuti tinge tichishanda navo
mati mazivisa here mapurisa pamusoro peurongwa hwenyu uhwu
mapurisa tinomazivisa nhasi tiri kutarisira kuendesa tsamba yedu nhasi kundozivisa mapurisa kuti aziveiwo kuti tiri kuratidzira sezvatinosungirwa nemutemo tazivise mapurisa topfuurire mberi nekuratidzira ndo zvinotaure mutemo
zvii zvamuri kuitawo kuchengetedza vanhu vachapinda mukuratidzira tichiona kuti kumwe kuratidzira kwadarika kwaipedzisira kwaita kudeurwa kweropa nekurasikirwa kweupenyu
mavhunza muvhunzo wakanaka vakandemiri chekutanga tiri kudoita chokwadi chekuti vana vezimbabwe vazhinji kana kuti vese vanokwanisa tinge tiri mumigwagwa musi wa 31 chechipiri tiri kutiwo kumaorgans ede security mukati menyika ino mapurisa masoja vekuprisons nevese tiri kuvati isusu aiwazve nyaya ndeyekuti zimbabwe inakire tese imi nesu saka naivowo tiri kutovakoka kuti huya aitiratidzire huya aitibatane imiwo kana mukaona toratidzira tapinde mastreet nekuti mutemo unotitendera according to section 59 of the constitution yezimbabwe saka nemiwo muchitenderwa nemutemo uyoyo huyai mumigwagwa tiratidzire pamwe chete ende isuwo tiri kutaura navo tichivaudza kuti aiwa nyaya haizi yekuti titsikirire kodzero dzevanhu nyaya ndeyekuti zimbabwe ngaigadziriswe kuti zvinakire imi zvinakire isu saka tiri kuita make sure kuti nhamba dzevanhu vedu vachapinde mastreets dzakakwana kuti vanhu vachengetedzeke uye vanhu vadziviririke